Ya huri atinayo isisi ZDI ndekuti vanhu vanoshandira zeki vakuru vakuru muzeki at the national level kuma province vanhu vane chokuita nekuti vanenge vachishandira kuma kuvasori maCIO vanhu vekuzani kana kuti vanhu vokuhambi ndokutaimizani nekuti hatisi kutaura zvemakuva mukuru akasarudza izvezvi akapuwa basa rekuti aite chief elections officer vanonzi Mike Constance Chibada basa rau ravanga vanaro vasati vatura basa romuzeki vanga vari permanent secretary in the office of the president and cabinet which munhu ane basa rerokunzi muofice mapresident cabinet ndiva mugabe and munhu wo munoshandira vasori muofice of the president and cabinet ndo vaakuitwa chief elections officer vachibva kuofisi yamugabe vanga vachingovazve kune inonzi election electoral director yakazobviswa yanga ichiita maelections zvisina tsarukano vanga vachimboshanda kuti vari kupublic service commission vanga vachimboshandazve zvakare vari kuministry of education maappointments ese anenge achingoapoindwa navamugabe vanozokwanisa here kumira vachiti basa ravamugabe kana navamugabe vari muelections hamuna kuita zvakakwana ivo vane nhoroondo yekushandira kudhipartment revasori vane nhoroondo yekupuwe zvigaro navamugabe ndina chibada varipo asi na chibada vakatouya vachitsiva mushakabvu Love Mosekeremai mushakabvu Love Mosekeremai anga arizve deputy director kuofisi kwapresident cabinet asati aitwa chief elections officer wechi wezimbabwe election commission kureva kuti vanhu vese vari kutungamira zeki muvashandi vezeki vane chokuita nepresident's office asi dambudziko rataita nekuti opposition inorora nezamo mukano isiwo kumasivil society hatiti kunyatsokupuresa zvakasimba zeki inofanira kurifomiwa
izvi zvikasaitwa munoona sarudzo ya2018 yakamirira sei dr Rwanyi
sarudzo ya2018 even isati yaitwa inenge histori renyaya dzai nekuti vanhu ava ndo vachaprepare maelections ndo vachaprepare voters row mukatara pavoters row last time chavo muna naHarare mune mapolling stations kana kuti 15 asi mune population yakawanda saka vanhu vachimanipulata voters row vachiita kuti vanhu vasaregister vachishungurudza vanhu kuti vacharegista zvinoratidza rudzo iyeyo ichapikisanwa zvakashata tarira zvitaurwa nanavamuchaka kutoti maelection anobirwa sei vanotoziva kutoti zvinhu zvinofanirwa sei.